Isu se batore ANC ethi ukuthi urongwa utsha uri kudako undwa muZimbabwe. Saka chatinokoshesa chataiudza vezveki ndechekuti vanopawa kutaura neveruzhinji kuti vanzwe kuti veruzhinji vari kutyisa zvese. Asi chazvakanakira ndechekuti vhota guru ranga ragara riripo. Ranga risingafadzi vakawanda nenyaya yekutiwo avo even vamwe vanowanikwa vachinzi vakatofa kudhara vanga varipo vavhota zroi. Saka tonatso kuti zvine zvazvinokwanisa kubatsira zvakafano ranga kuita new vhota zroo. Zvinoreva kuti hatizowani vamwe vanhu vanga vagara chinonzi vanenge varipo ivasisipo vari pavhota zroo. Saka ndozvimwe zvezvimwe zvazvakanakira. Asi panokwanisa kuwanikwawo zvimwe zvazvakashatira. Saka ndofunga kuti isusu semusangano wenz zviri kuti nyaya iyi zvakanakira kuti vana vezimbabwe vese ngatitenderane tione kuti ndezvipi zvazvakanakira ndezvipi zvazvakashatira tozoona kuti isusu zvinoita here kuti tishandisa biometric yacho.
Tichiona nenguva yasara yekuti sarudzo dziitwe muna 2018 munoona here paine nguva yekuti zvose zvamuri kukurudzira izviitwe?
Ya, nguva chaichai hapasina. Tikatarisa sarudzo dza2018 zvitori sarudzo dzatosvika dzatosarudzwa nemamanzi chaiwo chaiwo kazingoringa gore rinouya chete. Sandofunga kuti nguva ndiyo inenge iri shoma, asi kunyange nguva iri shoma hatikurudziri kuti zeki ingokaruka yatozoita zvinhu izvi isati yanzwisisa kuti ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti chii panyaya. Ndozvakanyanya kukosha tofanwa kufamba tichiwirirana tichitendarana kuti vati anenge azokunda kana kuti akundwa waanobvuma zveshuwa kuti sarudzo dzaita zvakasununguka uye ndabudirira kana kuti handakundiisa ndakundikana. Ndozvatinenge tirasi semusangano wenz toita sarudzo dzakasununguka toita sarudzo dzisingashorwi nevamwe vanenge vachiakuzoona sarudzo izvi tinyatsokuziva kuti aiwa hawina yeye tomusapota kusvika patozosvika pane imwe next election na 2023.
Pane nyaya yavo yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe kana kualainwa, nyaya iyi makaibatawo sei?
Nyaya iri kuuya zvakasiyana-siyana, asi kuti semaonero edu isusu semusangano weNC hatisi kutenderana nenyaya yekuti zvinhu zviri kuunza zvakafana nekuti vana kudiaspora vanofanira kunge vachivhota zvekuti zeki mamiriro yakaita akashata. Isusu semusangano weNC ndofunga tokurimainda vana vezimbabwe kuti painyorwa bumbiredza romutemo ndizvo zvinhu zvataitaura isusu seNC tiri aiwa bumbiro iri riri kuuya iri rakashata. Rakashata nekuti riri kurambidza vana kudiaspora kuvhota, riri kupa masimba akawanda kuna vamugabe kuti vange vachizova poinda vana zeke. Asi mapato ezimatumiro enyika anga ari meinclusive government akanyora bumbiro remutemo ranga raitaura kudaro kuti vanhu vekudiaspora havavhoti vachipa masimba akawanda kuna purezidendi uyo aizunzi anenge aripo. Saka isu seNC panyaya yatinodaiwa kana tazotaura nyaya yekuti yekuwanza mutemo wesarudzo chakarinyaya kushata ibumbiro idzva remutemo riripo rakanyorwa nguva yeinclusive government nezanupf nemamwe maopposite political parties anga ari muinclusive government iyoyo seNC. Kana tichitaura zvekuti kwai kuvandudzwa kwemutemo yesarudzo tinotaura kuti bumbiro riripo ndo ratofanwa tanga tatobvisa iroro.